gore rino zvekupemberera zvakati wandei Blessing. Uchayeuka pakatanga gore, mari yemuZimbabwe yanga isina kudzikama, isina kuteramira. Mitengo ichichinja siku nesikati. Asi patiri kusvika pakupera regore rinoiri, munhu kwasa kutoita budget kutoronga kuti ndichatenga chiine chiine mari yangu iyo yemuZimbabwe, iyo Zimbabwe dollar. Zvinoratidza kuti pane stability, yakaunzwa nestability program yanga iripo yapera December 1 icharipleswa neNational Development Strategy 1. Saka chekupemberera chiripo chekuti Zimbabwe yaane mari yayo yemuno tisingachanyangoshandisi mari dzekunze chete ende mari iyoyo yakadzikama. Toenda chepiri ndechekuti maprize akateramira akadzikama, maprize achakwiri everyday. Chechitatu unotarisa mashortages angava munyika ekuti hupfu hwanga huchinetsa husingawaniki, mamwe mabasic commodities asiri kuwanika, izvozvi mashopu ese akazara. Imari yako chiri ndiyo inotaura. Toenda apa kuti nyaya yefuel, diesel nepetrol zvanga zvichinetsa zvisingaiti, zvekuti waiona wairara pakiwo wachitsvaga kuti ndiwana petrol nediesel kupi. Asi izvozvi mota dzakazara, mota dzatowandisa mutaundi zvekuti munhu unofamba madiro petrol unotenga pese pasine service station inenge iri available. Ndo zvatotaridza kuti stability yauya, saka pane chekuselebrata kwazvo. Mashops zvinhu zvirimo ende vanhu vari kutenga mashops as we speak right now. Mashops akazara vanhu, mutaundi hamusi kupindika. Vanhu vatori nayo spending money yacho yekutoshandisa kuti vatotengere vana hembe nyowani, chicken nerice zvatangogara tichatiri vana vadiki. Ndo zvadzoka zviri kuitika Christmas ino.
Vamagu, pane chekupemberera here? Vamuponda vari kuti upfumi hunenge huri kuenda huchiita nani?
Christmas blessing izororo rinokosha zvakanyanya kuvana veZimbabwe kubva kare nekare. Izororo rekuti vanhu vanofanira kunge vari pamwe chete mumaguta maisara musina vanhu vazhinji. Yanga iri nguva yekunoona vabereki, hama neshamwari, kunonyaradzana vanenge vakafirwa. Itime yekuti vanhu vaienda kumavillages vachitenderera, vachibatana maoko, vachiita sei. But iko zvinezvi tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuti vafambe vaende kumamisha. Taifanira kunge riri besanwa pambare, vanhu vachipinda mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi hazvisi kukwanisika nechikonzero chekuti vanhu havana mari. Chikonzero ndechekuti panguva iyo maindustry anga achishanda, vanhu vaitanga kuseva mari kunana August vachiti ndichazoenda kumusha muna December. But nechikonzero chekuti vanhu vazhinji vari kurarama nekutenga nekutengesa, mari yacho yavanowana ndo yatinoti hand to mouth, yekuti yaashanda nhasi ndo yaanodya nhasi. Kuti vanhu vakwanise kuseva mari 3-4 months vachindoda kuzoishandisa muna December hazvichagoneka. Totarisawo zvekare kuti January vana vanenge vachida kuenda kuzvikoro, mari iyoyo iri kubva pasame source yekuti vabereki vari kutengesa pamusika kana kuti vari kungoita zvekutenga nekutengeserana. Zvinhu izvozvo zviri kutaura kuti Christmas ishayiwe udzamu hwayagara inayo.
Pindai tinzwe vamuponda.
Upfumi huri kuita nani? Zvandaexplain apo kuti even ukatarisa infrastructure yemaroads ari kuripewa. Funke Bed Bridge to Harare Road to Chirundu, that road has been a death trap for a long time. Asi road iyo iri kuvakwa nemari dzemuno muZimbabwe. Zvinoratidza kuti economy iri kugadziriswa. Even public transport, hatisisina public transport, asi izvozvo ZUPCO irimo mumaroad umu ichibatsira, ichitakura vabereki kuvaendesa kwavari kuenda. Zvinoratidza kuti nyika yakugadziriswa ende iri kugadziriswa ende zvinhu zviri worth celebrating.
Petai zvenyu chirongwa chedu vamaguhu, hanzi zvinhu zviri kuita nani munyaya dzezveupfumi?
Mashoko ekuzvikorokotedza, asi chokwadi chaicho chiri muvanhu kubvunza vanhu kuti munoona sei mamiriro akaita upfumi hwenyika. Vanhu vese vari kubongomora kuti vanhu vatambura. Vamutuli kana vachida kuti vatiudze kuti ikonomi yaimprova, vanofanira kunongedza maindustry avanotaura kuti industry yakati yanga yakavharwa, iko zvinezvi yavhurwa, yaimploya vanhu 200. Zvimwe chete kwakati nekwakati nekwakati maindustry tavhura. But kana nyika iri kurarama nechikorokoza, maindustry dzanzvimbo dziri kubikirwa sadza kana kuti kwaakushanda vana makanika vanenge vachingokoma koma motikari dzevanhu, hatingati ikonomi iyoyo iri kuimprova. Saka kutiza mvuri wavo.